ga saruto. Mumwe andakanzwa kudanwa, not with noise but with light. Sitarango rakanyorwa kudenga before I even walked on this earth. Handisi kungorara machete. I am the answer to a prayer. Pane chikonzero ndiri pano. I have a voice I was sent with. Pane chisimbiso pandiri. Invisible to the eyes. Asi chinozunza nyika. It shakes the heavens. Ndaka sarudzwa.
Sent from heaven.
Not of this world. Ndaka sarudzwa.
I am chosen
to fulfill what you planned. Handisi tsaona, I am part of the plan. Handisi ndega, you are in me, Lord. Ndaka sarudzwa.
I am chosen.
Ndiri nzwi risati ranzi nzwi. A fire that no water can put out. Ndiri nano dzakafambwa kare. Steps walked before I knew.
Guva isati yatanga kufamba, you already knew my end. Saka ndichamhani ndisina tariro. Cause my path was written before me.
Takasarudzwa.
I am appointed.
Takatumirwa.
I handichadzime.
I will shine.
Handichanya. Testing.